kusafara kwemasangano anoshanda akazvimirira uku kwakabuda pamusangano wekuzivisa zviri kuitika pamusoro pekuumbwa kwenational peace and reconciliation commission wakaitwa mugweru nezuro. National Peace and Reconciliation Commission ndeimwe yemakomishoni anofanirwa kuvepo pasi pebumbiro idzva remitemo yenyika. Vamwe vakataura neStudio 7 vakati nekuda kwenhoroondo yemhirizhonga yezvematongerwo enyika muZimbabwe zvakakosha zvikuru kuti munyika muve nekomishoni iyi, vachiti kunonoka kuvepo kwayo kunogona kuita kuti komishoni iyi isazoita basa nemazvo. Mufundisi Mosi Chuma, avo vanoisa chigaro wesangano reEvangelical Fellowship of Zimbabwe mudunhu reMidlands, vakati hurumende inofanirwa kuita zvose zvainogona kuti komishoni iyi ivepo nekukasika.
Tine dambudziko iroro kutizvo pari zvino, since the enactment yenew constitution, hatataona hurumende yedu kana kuti makurukota anokodzera achitora nzvimbo yayo yavo kuti vanyatsokuumba muviri unonzi NPRC. Ende nguva yedu iri kufamba, tinotyira kuti tinozoitwana tine commission isichisina nguva yakakodzera kuti ishande basa rayo. Ende maybe reconciliation nepeace yatakatarisira muZimbabwe haichaitiwi nemazvo zvonguva zvinhu zvinomanyikwa. Seprogramu yagara yakavimbiswa ende yaichemerwa nevanhu vese, dai zvagona kuti zvichimbidzike zvapinda munzvimbo, nyika yedu yobatsirika, vanhu vobviswa kutya, vobviswa marwadzo anobva kumashure.
Pasi pebumbiro idzva remitemo yenyika, munyika munofanirwa kuve neNational Peace and Reconciliation Commission, uye komishoni iyi inofanirwa kuvepo kwemakore gumi kubva panguva iyo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaisa ruoko rwavo pabumbiro idzva remitemo yenyika. Vaankosi Latimoyo, avo vanove mukuru mukuru wesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics kana kuti ZOYIP, vanoti vanotyira kuti vamwe vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vari muhurumende vanogona kusada kuti komishoni iyi ivepo sezvo vachityira kuti inogona kuvasungirira.
Ndiona kuti ikomishoni yakakosha zvikuru kuti inge iripo, kana dai hurumende yaikwanisa kuti inge ichitozotora kuva serious kuti zvive zvinhu zvinototanga kutoimplementa zvo apo. Saka inini wari yangu manje iri pakuti project ine lifespan ya only 10 years, and so far 1 year yatopera hapana chati chaitwa. Handisi kuona seriousness ye government mukumeka sure kuti the National Peace and Reconciliation Commission yaiswa in place. Izvi ndichifungidzira zvinokonzereswa nekuti vamwe varimo mumasimba umu ndivamwewo vevanhu vepeporita violence. Saka kuti varambe vachikurudza chinhu chakadai, chiyo chinhu chifunctional, chiyo chinhu chiripo, ndezvimwe zvezvinhu zvichaita kuti progress yacho ive very slow.
Mutevedzeri wemukuru webazi reorgan on national reconciliation, healing and integration, amai Sitavile Nyaningwe, vakazivisa musangano uyu kuti mushure mekunge vawana mazano kune vemasangano akazvimirira ega kusanganisira vemachechi, bazi ravo rakabuda negwaro rine hwaro hwemutemo wekuti National Peace and Reconciliation Commission ivepo. Vakatiwo pari zvino gwaro iri riri mumaoko ebazi rezvemitemo, iro rinotarisirwa kugadzira bhiri rekuti komishoni iyi ivepo munguva pfupi inotevera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa kuti tinzodivirawo panyaya iyi. Paramende iri kutarisirwa kutanga kusarudza vachazove nhengo dzeNational Peace and Reconciliation Commission mushure mekunge yashambadza mumwedzi waNyamavhuvhu kuti vanhu vatumire kwairi mazita evanhu vavanoda kuti vave nhengo dzekomishoni iyi. Vebazi reorgan on reconciliation, healing and integration vanoti nyaya yekugadzirira kuti nhengo dzeNational Peace and Reconciliation Commission dzivepo, zvisinei kuti mutemo wekuti komishoni yacho ivepo hausati wavepo, kunobatsira kuti komishoni yacho igovepo nekukasika. Mumwe mudzidzi akapindawo mumusangano uyu uyo akangoda kudomwa nezita rekuti Veronica anoti kunyange hazvo pane maonero ekuti hurumende iri kunonoka kugadzirisa mitemo inoenderana nebumbiro idzva remitemo yenyika kusanganisira mutemo weNational Peace and Reconciliation Commission, zvakakosha kuti veruzhinji vaite zvose zvavanogona kukurudzira hurumende kuti nyika ive nekomishoni yakasimba uye ichashanda zvinofadza veruzhinji.
Inini maonero angu panyaya iyi ndiri kuti isusu semaCSOs, iyesu isu vanhu pachedu, tiri kuda kuti komisheni yedu ibudirire, tiri kuda kuti komisheni yedu ifambe. Ngatiregei kungotarisa chete tichiti zvanzi hurumende yedu ngaiite iri yega. Ngatishandei nehurumende yedu, ngatipananei ruzivo pamusoro pezvinhu izvi kuti munhu wese ari kwaari ikoko azive nezvazvo, so that kana tikashanda tiri tese tichishanda negovernment yedu, ndinoona munguva iyoyi yatiri kutarisira kuti commission yedu ichange ichirana ichabudirira ende igotibatsira isusu tese.
Musangano wanezuro uyu wakaitwa nesangano re Church and Civil Society Forum richishanda nesangano re Zimbabwe Human Rights NGO Forum uye waivewe kuziya kuti chii chingaitwe newe masangano akazvimirira ega mukubatsira kuti nyika ive ne National Peace and Reconciliation Commission nekukasika. Ndakamira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.